Where the noise and bottom is a call, let's say. Follow me, follow me, follow me, follow me,
then.
Simplex
me.
Bang, 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 follow me, then. Who is the X-ray could be money type? Tossiva kuda una gana chin. Chono go kona kungo kanda kache fin. Ne kuda guma lying si.
Mani na mumuri muumbe. Muumbe. Mariba indi tira jagaiba. Mariba isungo zibudiza bachena. Mariba mumuri muumbe. Muumbe. Bahai zamisa moya wangu jagaiba. Mariba isungo zibudiza bachena.
Kazira krupure maiksa koese itapiacho chimunu chacho imanyaze gasindo zvinhu zvacho noda kuti tsigisira jingoti magisira gasi pachi banditi tinongo tipolate uyisi ekstra kubimuri tasiva kuda una kana chinu tonongo kona kungokanda kachifini nekuda kwema likes
vanhu vamuri muhombe muhombe Jagaipa, Mari wai songo zvibudisa pachena. Mari wangu muri muhombe, muhombe. Vai tambisa moyo wangu zvakaipa. Mari wai songo zvibudisa pachena.
Ndaka yamukanda icho donorole timoni. Ine mweya yachena kufura yare kioni. Mangwa mamepuga umpa makoni. Ane mweya wechichoki wechoni. Follow me then. Kuna mama yelavu kama memories. Ordara
X-ray could be money type. Tossiva kuda una gana chin. Chonongo kona kungo kanda kache fin. Ne kuda kuma like si.
Mari wangu muri muhombe. Muhombe. Mari ba indi itira jagaiba. Mari wai songo zvibudisa pachena. Mari wangu muri muhombe. Muhombe. Bahai tambisa moyo wangu jagaiba. Mari wai songo zvibudisa pachena.